Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kurume 7, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yeZimbabwe yobhadhara mari inosvika madhora mazana mashanu ezviuru kukambani yekuAmerica yeBallard Partners kuti ibatsirwe kubvisa zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vayo nemamwe makambani neAmerica. Asi vamwe vanoti uku kutambisa mari nyika yakatarisana nenzara. Musangano wekudyidzana pakati peZimbabwe neSouth Africa wotanga muZimbabwe nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuna kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yeZimbabwe iri kubhadhara mari inosvika zviuru masana mashanu emadhora pagore kukambani yekuAmerica yeBallard Partners kuti ibatsire kuti ibvisirwe zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vehurumende nemakambani avyo. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakawedzera zvirango izvi nerimwe gore nemusi wemuvhuro vachiti Zimbabwe iri kuenderera mberi ichityora kodzero dzevanhu. Kambani yeBallard inotungamirwa navaBrian Ballard avakabatsira vaTrump kutsvaga mari yekuti vakwanise kutsvaga rutsigiro musarudzo dzemuAmerica muna 2016. Vachange vachishanda kubatsira Zimbabwe mukambani iyi ndava James Rubin avakamboshanda mubazi reState Department munguva yaitungamirirwa nyika yeAmerica navaBill Clinton. Akasike kutanga Zimbabwe ichibhadhara makambani mari kuti ibatsirwe. Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakabhadhara imwe kambani yekuChicago asi vanhu vacho vakaguma vasungwa sezvo vaiita zvisiri pamutemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana.
Chandingataura ndechekuti hurumende yeZimbabwe iri kuita zvese zvaingagona kuti vandudze upenyu hwavana veZimbabwe nekubvisisa zvirango zveupfumi zvayakatemerwa neAmerica. Saka pane nzira zhinji dzinogona kushandiswa pamwe chete kuti zvirango izvi zvibviswe. Hatina nzira iri pamurao yatiri kusiya.
Asika vamwe vamangwana vanenge vari kuti nyika inenge iri kutambisa mari munyika muine nzara ichitsvaga iyo nyaya yekuti vange vachidyidzana nedzimwe nyika.
Hakusi kutambisa mari kuti tikwanise kudyidzana nedzimwe nyika. Hakusi kutambisa mari kuti tikwanise kuti kuuye mainvestors munyika medu. Hakusi kutambisa mari kuti tikwanise kutengesa zvicherwa zvedu kune dzimwe nyika nemari iri pamusoro nemari inokodzera. Hakusi kutambisa mari. Ndiko kunonzi kuinvesta mari. Vari kutambisa mari ndavavo vari kupinda mudzindege vachienda kuAmerica vachiti rambai makatembera Zimbabwe zvirango zveupfumi. Vari kutambisa mari ndavavo vari kuenda pasocial media vachiramba vachireva nhema kuti Zimbabwe yakaipa, Zimbabwe iri kuita zvakati zvakati nezvaisiri kuita, kuti Zimbabwe itemerwe zvirango zveupfumi. Ndivo vari kutambisa mari.
Vamwewo vari kuti zviri kudiwa neAmerica zviri pachena. Vari kutaura nenyaya dzekodzero dzevanhu, nyaya dzekuti vachena vakatorerwa minda vange vachiripwa. Ko sei Zimbabwe isiri kuita izvozvo?
Zimbabwe iri kuita zvainofanira kuita zvese zvinoenderana nebumbiro nemutemo wayo. Zvinoenderana neconstitution. Hapana chiri kusara. Tiri kushanda siku nesikati kuti zvinhu zvakadaro zviitike. Tiri kushanda siku nesikati kuti maZimbabwezi varambe vaine kodzero dzavo. Asi zve tiri kushanda siku nesikati kuti zvirango zvisiri pamurao zvatakatemerwa zvibviswe. Apo hapana kana chinunganzi tinotadza sehurumende nekuti tikuita zvese zvatinokwanisa kuita kuti nyika yedu ive inobudirira.
Munyori mukuru mubazira zvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo vanotungamira sangano reZimbabwe yadzoka maibuya eZimbabwe Dr. Victor Chimhutu avanoti zviri kuitwa nehurumende kutambisa mari yenyika iyo isipo.
Ini ndoona sokuti ndokuya kwatingati kutungana kwembudzi kana kuti zviya zvekuti hurumende yedu iri kurakidza kuti haina hanya nekutambudzika kuri kuita vanhu munyika. Dambudziko riri muZimbabwe rinozikanwa uye zvirango izvozvo zviri targeted, anonzi matargeted sanctions kana kuti measures iwavo, zvikonzero zvakaita kuti awepo zvinozikanwa. Zvikonzero zvakaita kuti matargeted measures iyo avepo kusava nehanya kunoita hurumende yedu pane zvemahuman rights, kusunga kwavanoita vanhu vane kufunga kwakasiyana pane zvemafungiro matongerwo enyika. Kutaura kwatinoita iko zvino, pane maMP akawanda, macivic leaders atori mumatirongo iko zvino izvo. Kouyawo ndingangoti kusava nerule of law munyika kana kuti kusaremekedza mitemo yedu yenyika, izvi zvinhu zvekuti kana hurumende yedu ichida zvinhu zvainokwanisa kugadzirisa, zvinhu zvekuti kana vamunangagwa achida zvinhu zvaunokwanisa kugadzirisa. Hazvitomboda kuti mutsvage dzimwe nyanzvi dzekunze kwenyika mopedza zvemari yakawanda kudaro muchibhadhara zvinhu zvatokwanisa kugadzirisa munyika yedu. Saka chinodiwa muZimbabwe kutaurirana kuripo panewe matongerwo enyika, iye atingati nyaya yelegitimacy, wogarisana pasi vamunangagwa navachamisa nemacivic leaders, vanhu vokwanisa kutaurirana hurukurirano munyika yeZimbabwe, poitwa mareforms zvinhu zvogadziriswa. Zvirango izvi zvinosumudzwawo uye nyika yedu inofamba kumberi uye upenyu hwavanhu hunosumukira.
Asi kana tichitaura nevamwe vakuru muhurumende vari kuti chiri kukonzera kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo munyika inyaya yezvirango, nekudaro ndosaka vari kuti vari kuda kuita chero zvinokwanisika kuitika kuti zvirango zvibviswe, kusanganisira iyo nyaya yekutsvaga makambani anovabatsira ekunza.
Ichocho hachisiri chokwadi, Blessing, ndoiye atingati propaganda.
Vanotungamira sangano reZimbabwe yadzoka maibuya eZimbabwe Dr. Victor Chimhutu avanoti zviri kuitwa nehurumende kutambisa mari yenyika isipo, vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7. Musangano wechitatu pakati peZimbabwe neSouth Africa weBinational Commission watanga nhasi vakuru-vakuru vehurumende mbiri idzi vachisangana muHarare. Zimbabwe yanga yakamirirwa nechikwata changa chitungamirirwa nemunyori mukuru mubazi rezvekudyidzana pamwe nekutengeserana nedzimwe nyika, Ambassador James Manzou. Mutauriri webazi rezvekudyidzana pamwe nekutengeserana nedzimwe nyika, vaGideon Gapare, vanoti musangano wanhasi uyu ndiwo nhanganyaya kumusangano wemakurukota uchaitwa nemuvhuro svondo rinouya, kwozoti musangano mukuru wevatungamiri venyika mbiri idzi uyo uchaitwa nemusi wechipiri. VaGapare vanoti chikuru chiri kuitwa nemisangano iyi kusimbisa kudyidzana kwenyika mbiri idzi uko kwagara kuripo nechakare. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Ndokutanga nekukumhorosai vajonga kandimbiri nevateereri venyu zvechokwadi kuti tirambe tichiumba kudyidzana kweZimbabwe nenyika dzakatitenderedza nedzimwewo dziri muAfrica nedzimwe dzakapambarira kunze kwenyika yesese. Pane urongwa hwokuti nyika dzedu dzinge dzichisangana dzichitarisa mabumbiro akawiriranwa. Anda kudyidzana kuripo Binational Commission hongo misangano yatanga nhasi yevakuru vakuru vemuhurumende, masenior officials anoti ivo kusaidi reZimbabwe ndiambassador James Mantomu, nyori mukuru weministry of foreign affairs and international trade, anga akamirira South Africa ndemumwe wake, nyori mukuru wedepartment of international relations and cooperation with South Africa. Zvinotarisirwa izvo kuti vakuru vehurumende ava vachasangana nhasi namangwana vopedza basa ravo vozomirira maministers avo emapato mairi ehurumende aya, maministri iwaya vachasangana nemuvhuro. Musangano unozosvika paapex pawo pamusoro-soro kubatanidza nekusangana kuchaita vatungamiriri venyika yeZimbabwe neSouth Africa nemusuwa ya 12 inenge chiri chipiri.
Chii chikuru chinotariserwa kuburiswa nemisangano iyi, nokuti tinoona kuti Zimbabwe neSouth Africa dzangogara dzichidyidzana nechakare vagapari?
Zvechokwadi, Zimbabwe neSouth Africa vagara vachidyidzana ingati kubva kare nakare tisati tatombowana kuzotonga kugere isu muno nevanhu vatema vasati vawana kutonga kugere kuSouth Africa. Asi kudyidzana ikoko kuri kunzi iko kunofanirwa kuti kuchisimbaradzwa zvikuru mundima dzese, masectors ese economy nemamwe masectawo enyika dzedu, kuitira kuti vanhu vemunyika idzi vange vachiwana zvinovaita kuti vapunduke, upenyu hwavo hushandukewo kuti huve zviri nani.
Vanga vari mutauriri webazi rezvekudyidzana pamwe nekutengeserana nedzimwe nyika vaGideon Gapare vari parunhare muHarare neStudio 7. Boka rinoona nezvekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations, reUnited Nations Human Rights Council, riri kutarisirwa kutumira nhume dzakakosha kuZimbabwe kuzoongorora pamwe nekuferefeta nezvekutyorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende. Mutauriri webazi rezvekudyidzana pamwe nekutengeserana nedzimwe nyika vaGideon Gapare vanoti chikwata ichi chiri kutarisirwa munyika mushure mekubvumidzwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti chiite basa racho rekuferefeta nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Vanoti Zimbabwe inhengo yesangano reUnited Nations uye haina chekutya pane zvose zviri kuda kuferefetwa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zimbabwe inhengo yeUnited Nations. Zvino zvatiri nhengo yeUnited Nations, pane mhiko dzinoitwa nemamwe maarms eUnited Nations kana muri member, yokuti yakafanana nekuGeneva kune Human Rights Council kunoitwa inonzi Universal Periodic Review, yekuona kuti nyika dzese dziri kuzadzikisa here utongi hwauri kutaura ihwo hwakanangana nezvemahuman rights. Saka kuti kuuye munhu anozoongorora hurumende yeZimbabwe inenge yabvuma. President vaMnangagwa vakataura kuti Zimbabwe is open for business, hapana chatinovanza, hapana chinoreti kwa muZimbabwe chatinonyara nacho. Saka kana kuchiuya mukuru mukuru anobva kuHuman Rights Council kana kuti rapporteur on human rights, anenge achiuya zvichisanganidza nekunzwisisa ikoko kwekuti president vakati vanenge vachida kuuya muno Zimbabwe vanobvumirwa kuuya, asi haagoni kungouya vasina kunyorera Ministry of Foreign Affairs, anonyorera kuhurumende. Hurumende yoona kuti muurongwa hwayo hwatinoti maprograms of action anenge aripo anokwanisika here kuzogamuchirwa. Agamuchirwa aita musangano yaanenge achida kuita musangano, asi kana ari muno haarambidzi kusangana nani nani vanoda zvake. Tagara tichigamuchira vanhu vakuri vavo waidza vachibva kuUnited Nations Human Rights Council kana kuti vanenge vachibvawo zvavo kana kuheadquarters kuNew York, vanogara vachishanya muno vachiuya vachizoona kuti makamira sei. Saka maaction anenge achiitwa nehurumende kuona kuti vanhu vange vagare zvakanaka munyika nekubatanidza nekuti isu tiri nhengo yeUnited Nations family kana kuti mhuri yeUnited Nations.
Vanotarisirwa kusvika munyika riini vechikwata cheUnited Nations?
Hatisati tane mazuva akajekeswa, asi tinotarisa kuti nguva shomana iri kuuya vanenge vachigamuchirwa muno.
Vanga vari mutauriri webazi rezvekudyidzana pamwe nekutengeserana nedzimwe nyika vaGideon Gapare vari parunhare muHarare neStudio 7. Tichiri panyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abatawo mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda, avanoti danho reUnited Nations rakanaka chose.
Zvinhu zvakakosha zvikuru, Blessing, nemhaka yekuti Zimbabwe ine chisungo chayakazvipira yega kunikedza kodzero sezvinoitawo dzimwe nyika pasi rese. Saka isusu tinozvigamuchira chose kuti kana kuri kuuya vanopota vachiuya kunoongororawo kuti tiri kuita zvinofa zvakatiwimbisa Zimbabwe kuita here, chinhu chakanaka zvikuru stereki kuita review yakadaro iyoyo kuti tionekewo kunzi tiri kuitawo here magariro ari unofanira kunga wanayo Zimbabwe achigara mune zvakanaka.
Imiwo sesangano guru rinorwira kodzero dzevanhu, mati masumwawo here nezvenyaya yenhumwa idzi?
Atisati asumwa hedu nezinyaya idzodzo asi sekutaura kwavaita kuti kana vachiuya vanowanzozivisa hurumende asi kana vauya kudaro so avawanzokuzosiyawo kutaura nevana vezimbabwe saka tinotarisira kuti kana vari kuuya tine machannels atinojidzana kana kuengeja nemaspecial rapporteurs ivava vanhu vatinoziva zvikuru mainstitutions atinowimba kuti anoita basa nemazvo takamboona vachizama kuzvika kumashure okuti zvamunoziva pane vakada kumbouya vanovak vaida kumbouya vachongorora nyaya dzekumbunyikidzwa kana kutochwa kwaitwa vanhu paya vakazarambidzwa saka tinotarisira kuti kana vakuita mission yavo vanoziva kuti vanotivana sei.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvitangewo mabhizimusi munyika. VaNcube vakataura mashoko aya muWashington DC neZuro Manheru umo vari kushanya vachitaura nevakuru muhurumende yeAmerica pamwe nezvizvarwa zveZimbabwe. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muWashington DC vatakawira kapikinyu. Vanoti kunyanga hazvo vakawana mukana wekunzwa kubva kuna vaNcube vachiri kuda kuti nyaya dzeuori nekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu dzitange dzagadziriswa. Vakapikinyu vanoti zvinhu zviviri izvi ndizvo zviri kuita kuti vasavane chidikwa-dikwa chekunotanga mabhizimusi kumusha. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Musangano wanga wakanaka hawo tawana mukana wekuti takwanisa kutaura naMinister of Finance Tinzwewo mafungiro ari kuita hurumende panyaya yekuvandudza upfumi asi sokuona kwangu pachine kakugunununa mukati mevanhu vari kuZimbabwe vari muno mudiaspora kuti hurumende zvairi kutaura nezviri kuitika zvinhu zviviri zvakasiyana. Hurumende haisi kufamba mutauriro wairi kuti iri kutaura kuti iri kukwanisa kuita. Minister zvavataura nezvafunga kuti zviri kuitika kuZimbabwe handione zviri izvo zvechokwadi. Vaisa kanhoroondo kanoratidza kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka asi nemamiriro akaita zvinhu kumusha nemutauriro uri kuita vanhu kumusha handizvo. Vanhu vari kushushikana, vanhu vari kunetsekana, zvinhu zvichiri maminyamhambiri nerongo sisima.
Ndaona imi muchibvunza nyaya yehuori uyezve nenyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu. Magutsikana here nezvamaudzwa navaNcube?
Handina kugutsikana. Vanhu vavana kutaura kuti chii chiri kunyatsoitika pamwe nokuti havasiri vominister weHome Affairs havana kuda kukwanisa kutaura kana kuti pane zvavanenge vakavachivanza havo kana kuti zvavasingakwanisi kutaura nezvazvo handinazvo kuziva asi mhinduro yandapuwa handina kugutsikana nayo. Ndinovimba kuti kana tikawana mukana tichavabvunza vakuru venyika kuti tinyatsonzwa kuti chii chiri kuitika.
Tanzwa vachikurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zvakadai semi kuti muuye kuzodyara mari dzenyu kuZimbabwe uyezve vativo vatova ne diaspora desk ravainaro, muona desk iri richizobatsira here vanhu vakadai semi kuti munodyara mari dzenyu kumusha?
Chinonetsa ndechekuti tinokwanisa hedu, tinokwanisa kunge tine shungu dzekunodyara mari dzedu kumusha asi nyaya yehurumende yekuti inomuka yakachinja mitemo zuva nezuva. Sisimave, kana nyangwe neshungu dzekuda kudyara mari kumusha dzinobva dzapera nokuti mari zhinji. Ini ndine mari yangu yakarovera kumusha, handina kukwanisa kuitora asi mari yandakanga takatarisira kuti ndichadzosa kuno haizvikwanina kukwanisika kuitika. Saka zvikaramba zvakadaro zvokuti hurumende inoramba ichichinja mitemo zuva nezuva uye hairemekedzewo mari dzevanhu sezvavakaita zvekuchinja mari ikanzi yabond ikanzi RRTGS, handifunge kuti pane anoda kuendesa mari yake kumbako akachizova kuti achazoita achazoiruza.
Vanga vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muWashington DC vatakawira kapikinyu vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muno muWashington DC. dare repamusoro soro nasi rabvumira kuti mukuru wesangano reHeal Zimbabwe vari sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaRashid Mahia vabvise mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. VaMahia vanga vari mujeri rechikurube vanotarisirwa kubudiswa mangwana mushure mekunge mapurisa ati hakwanisi kupedza kufambisa mapepa avo nhasi. Gweta ravaMahia uye vachishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vatondirai Bhatasara vaudza Studio 7 kuti pamusoro pekubvisiswa mari yechibatiso inoita chiuru chemadhora ekuAmerica, dare reHigh Court ratora gwaro rekufambisa ravaMahia uye panodiwa mapepa emba yavo pamwe chete nekuti vaende kumapurisa vachinozviratidza kaviri pasvondo. Tanonoka hwando weStudio 7 abata vaBhatasara kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Ndicharangarira kuti vaMahia vari kupomerwa mhosva yekupidigura hurumende nechisimba inonzi subversion. Nhasi nyaya yataitakavara mudare reHigh Court kusvikira vanomiririra state kana kuti respondent vapedzisira vazobvuma kuti vaMahia munhu akakodzera kuti apiwe bail kana kuti atongwe achibva kumba.
Saka dare ratonga richiti
dare reHigh Court masikati ano rabva razogura mutongo kuti vaMahia vanofanirwa kuti vabude chivapawo mutongo yekuti vanofanirwa kunge vachiteedzera anonzi mabail conditions ayaya.
Imwe yemitemo yavapiwa ndeipi?
Vanziwo vanofanirwa kuti vabhadhare mari yechibatiso inonzi bail deposit $1,000 vachifanirwa kunozviratidza kumapurisa musi weMonday wega wega nemusi wechishanu wega wega, uye varambe vachigara paadresi yavakapa uyezve vasarende passport yavo nekubatisa matitle deeds eemba yekuchitungwidza yavabereki vavo. Ndo aningati mabail conditions atarwa nedare reHigh Court.
Matambira here maconditions acho ese?
Maconditions atatambira nekuti chakakosha vahwande ndechekuti munhu awane freedom yake ambobuda. Maconditions aya tikati gare gare tinozodzokera zvekukoti toti achiita seanonyevenutswa ekuti inonzi bail relaxation.
Pari zvino vari kupi vaMahia?
VaMahia vari kuchikurubhi maximum prison ndokwavari kuchengetwa. Oda yekuHigh Court yakazeiwana iyo kunguva dzekumaforokoko dzinedzi. Saka tamhanya kuti tinobata nguva dzekuti tibhadhare nekusiya pasi nekusiya matitle deeds kuRotten Rock kwamagistrate court. Patasvika ikoko tasvika nguva dzichiripo zvadzo, asi ivo vane process yavanoita yekuti vanoda kuverifya kuti court order ndezvechokwadi. Saka zvinoreva izvozvo kuti tinomukira mangwana makuseni kuti tinoita tinopedzisa process yekuti vaMahia vabude.
Vanga vari gweta remukuru wesangano reHeal Zimbabwe Trust uye vari sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaRashid Mahia vatondirai Bhatasara vari parunhare muHarare natanonoka hwande weStudio 7. Kuedza kwavo kubuda muzvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica, vakuru vehurumende vanonzi vakatsvaga imwe kambani yekuAmerica yeBallard Partners kuti ivabatsire mukuita hurukuro pamwe nekuchenurwa neAmerica, izvo zvinonzi zvichadya madhora mazana mashanu ezviuru pagore. Asi dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti uku kusungirira mari pagumbo rengwena kuri kuitwa nehurumende iyo isina mari. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nhengo yezano PF vaGilbert Muponda pamwe negweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda neHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhiwa Mavhinga. Tatanga nekubvunza vaMuponda kuti vanoona sei nezvedanho reAmerica rekuwedzera zvirango pamwe nedanho rehurumende rekutsvaka kambani iyi.
Ibaba, ini ndinoona kunge pakanganiswa zvikuru nekuti masanctions tiri kuona kuti ane ndofunga dzakusvika 20 years aripo. Hapana chaati anyatso achiva chatingati ichaitika nekuti vanhu vari kutya masanctions, saka vaakuteerera zvotaurwa neAmerica kana zvoteerwa neumwe munhu. Saka ipapa apa vangangotaurwa kuti pane 84 maindividuals kana kuti 56 companies, asi masanctions anenge akatonanga munhu wese. Nokuti takazvitarisa, munhu anokanganiswa nemasanctions anoafektwa zvikuru munhu wepasi pasi munyika, nokuti ndio unenge usina maresources, ndio unotanga kuomerwa nezvinhu. Vakuru vacho vari kunzi vakatagetwa vanenge vaine maresources, vanenge vaine zvinhu zvavo vakarongeka. Saka ipapa ndakugadzirwa inai ndomungoti America ingadai yambopawo Zimbabwe chance yatingati benefit of doubt, mukana wayo wekuti reach out kuti aiwa Since Kurunzi wakuta in re-engagement in the international community, let's give the Zimbabweans a chance. That will have the same sanctions for a year. Can I ask Naguda say, at least not going to change of action, then we can reintroduce them.
I think I'm not in a shock of a mponda.
Mponda wakuta wala zavon dino shukuda. Asi ngati zivech zinu zivirika. Shepi changa nisho kuti masanction aripo akaitwa nenyika ya America. Kwete na vamponda kana nenyika na nenyine mbuni. Uyeze, urumende ya Zimbabwe, ino ziva, tumefandira kuti ziitwe, kuti zirango izozo, zakateme wa mtungamiri wenyika, nevamu varipedo nago, zibiswe. Uyeze, bato rinotonga, reza mtia, wakataura chaura gore rakapera ivo kuti vakazvipira kuzadzisa zviga zvakatemwa kuti zvirango zveupfumi zvakatemerwa vashoma zvibiswe. Handizivi kuti nemhaka yei vasiri kuzviita. Uyezve tinova dambudziko riripo nderekuti hurumende iripo iyi yavamunangagwa haisi kuremekedza kodzero dzevanhu. Zimbabwe ngaisunge mauto akapfura vanhu akauraya vakabata madzimai chibharo kuna na airport kuna na South Lipa kuna na Hopley kuitira kuti tizivikanwe senyika yava nemumwe muitiro inoremekedza mitemo ichiremekedza kodzero.
Vamponda, chii chiri kuita kuti hurumende yeZimbabwe ingotadza kuteedzerawo zviri kudiwa neAmerica? Tanzwa muchiti America yadii kungobvisa zvirango, kwoyo Zimbabwe yatadzawo nei kungoteedzera zviri kukurudzirwa?
Zviripo apa ndezvekuti Zimbabwe iri kuedza, nekuti zvimwe zvazviri kutaurwa nemasanctions nebhiu racho rinonzi rezidera iri, maprocesi akawanda anofanira kunge achiitwa zvekuti zvinhu zvinopiwa nguva. Ndisati ndanyanya kupindura hangu ipapo, ngatimbodzoke panyaya dzataurwa navadhewa dzekuti pane pakazopfurwa vanhu pakazoitwa nezvakati zvakati zvakaitika last month ne 1 August last year. Last month apa vanonyatoziva kuti pane mvongamupopoto nerusha rwakaitika pekuti vanhu vaikurudzirwa nemapato anopikisa hurumende kuti vanhu vapise mabhazi, varove vanoda kuenda kubasa vapise mabuilding, vapwanye mashops vachitora zvinhu, vakapisa togeti yekuenda kumbudzi yeya, vakapisa police station, vakapisa mupurisa akatemwa nematombo, mupurisa mupenyu kusvikira afa akapiswa. Zvezvimwe zvekutiureza kuti mutemo unenge uchiparara paya pekunozoona kuti nyika ikangosiyiwa ichidaisoka tinopedzisira tatoparara panyaya inyi yedzemutemo. Saka zvezvimwe zvinhu zviri kuitika ndezvekuti zvinodzora nyika kumashure, zviri zvinhu zviri kukonzerwa neopposition yedu.
Pindurai Mavhinga.
Kana munhu akapara mhosva vamuponda anosungwa nemapurisa. Munhu akapara mhosva haapondwi, haapfurwi nefuti dzemoto. Munhu akapara mhosva madzimai havabati kuchibharo nemaoko. Makambozviona kupi izvozvo? Kureva kuti hurumende yeZimbabwe yaitotyora mitemo iyo pachayo. Isu tiri kuti hongu kune dzimwe nharadada dzakanga dzirimo mukutaridzira vaikanda matombo mumugwagwa, vamwe vachiveba muzvitoro, kusanganisirawo vezanu PF rekuwhite clay, vamwe vachona vakatosungwa vari mujeri chinzwa rwatiri kuita vezanu PF. Asi hatifaniri kurasa mutemo nekuti vanhu vataizira.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda neHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vadhewa Mavhinga vari parunhare muJohannesburg, South Africa. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yeZanu PF vaGilbert Mponda vari parunhare muHarare neStudio 7. Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhu mukugadzirira zuva reInternational Women's Day mangwana. Tine hurukuro nemasangano emadzimai. Kana muchida kupindawo muchirongwa ichi, tumirai mashoko ku 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Hurumende yeZimbabwe yobhadhara mari inosvika zviuru mazana mashanu zvemadhora kukambani yekuAmerica yeBallard Partners kuti ibatsirwe kubvisa zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Ndekusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 7 kumbimbitho 2019 nguntungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje. Umanyano we-United Nations ukhangelelwe ukuthumela iziphathamandla zawo eZimbabwe ukuyacwayisisa udaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu lokubulawa kwabantu ngamapholisa lamabutho ngozibandlela.
Yile sokunzima lokuphila kwankulu sokuze kulula vele ukuthiya imota zabantu bezama ukugada uthova lokuhamba ngenyawo lapho kusiduze khona ngoba hhayi ifila khona vele ayisayenzi namafutha asedura.
Usiba lokholo we-Reserve Bank of Zimbabwe uthi umthelo wamafutha ezimota uphezulu kakhulu ngakho kumele wehliswe ukuze uzulu enelise intengo yamafutha.
Abantu sebedubekile kakhulu impilo yabo yonke kakukho okunye abakwaziyo eZimbabwe ngaphandle kokudubeka. Umuntu osedubeka impilo yakhe wazalelwe kudubeke. Kunzima ukuthi umguqule abone umehluko kusenzakala empilweni yakhe kalula.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ugcobe amalunga ekhansili eza kuba imcebisa kunhlangothi yezitsheneyo zikahulumende wakhe ePresidential Advisory Council. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umanyano we-United Nations ukhangelelwe ukuthumela iziphathamandla zawo eZimbabwe ukuyacwayisisa udaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu lokubulawa kwabantu ngamapholisa lamabutho ngozibandlela. Iziphathamandla zogatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe zithi izithunywa ze-United Nations Human Rights Council zizafika eZimbabwe maduze. Zithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uvumile ukuthi i-United Nations izecwayisisa lolu daba ngoba kungela lutho olubi abangalufihla. Usiba lukhulu webhanga lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe uDr. John Mangutsika uthi umthelo wamafutha ezimota uqonge kakhulu ngakho kumele wehliswe ukuze uzulu enelise intengo yawo. Kubika uGibson Bebe.
Ekhuluma kukomiti yepharlamente ebona ngamandla kagesi lamafutha Energy and Power Development namhlanje eHarare, uMangutsika uthe umthelo ofaka kuntengo yamafutha omkhulu kabi. Intengo yamafutha ezimbota yakhwela ngesilinganiso esingangekhulu lamashumi amahlanu ekhulwini, i-150% ngenyanga kazibandlela, okwabangela ukutshengisela kwaqoqwa inhlanganiso emela izisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions. Lokhu kuqonga kwentengo yamafutha ngokusho kukaMangutsika kwabengela ukwehla kwenani lamafutha asetshenziswa elizweni ngoba iningi lingasenelisi ukuwathenga.
Thina esikholwa kukho yikuthi uhulumende ayehlise nje ngehlephu umthelo wamafutha angena kuleli. Lokhu kuzasiza ekuthini intengo yalawo mafutha izakwehla.
Uhulumende uthola amadola lamasenti amahlanu, $2.05 kumadola amathathu lamasenti angamashumi amathathu lane, $3.34 kulitha elilodwa. Lokhu kutsho ukuthi isilinganiso esilikhulu sentengo yamafutha siya kuhulumende. umanguja ubuye wathi indwendwe zezimoto ezidinga amafutha ukuhambisa zizaphela kuyena le nyanga ngoba ibhanga elikhulu libhatheka kundlela zokubona ukuthi amafutha abuya elizweni masinya. Uthe isizathu ebesenza amafutha yaswelakale ngesokuthi indlela zokubhadala lawo mafutha kanye lokuwaletha elizweni beziphuziswa ngamabhanga aphandle akade ithatha isikhathi eside ukuze avume izincwadi zokuthenga amafutha ngesikwelede ezaziwa ngokuthi ngama-letters of credit ngesiNgisi. Kodwa iningi labantu abakhulume le Studio 7 bathe sokuyisikhathi umanguja yelokhu ethembisa ukuthi amafutha ezimoto azatholakala. Umnumzana Thembelihle Sihwa, isakhamuzi seHarare, utshele iStudio 7 ukuthi loba amafutha eqhubeka eswelakala kubalulekile ukuthi uhulumende ehlise intengo yawo ngoba uZulu akasenelisi ukuwathenga. Usikwa uthi akasenelisi ukuthi ashayele imota yakhe siya emsebenzini ngoba intengo yamafutha ayisamvumeli ukuthi ashayele nsuku zonke.
Intengo ye-fuel ayiningi vele, sokunzima lokuphila kwangikhona. Sokuze kulula vele ukuthiya imota zabantu bezama ukugada umjova lokuhamba ngenyawo lapho kusiduze khona ngoba hayi ifuel yangikhona vele ayisayenzi, amafutha asedura. Ngela sisagwanisa senelisti nohamba ngemoto emsebenzini.
Ngomvulo uhulumende wazise amakampani aledola leMelika ayenelisa ukuzithengela amafutha okusebenzisa ukuthi bazithengele ngoba ukusilela kwalawo mafutha kuqhubekela phambili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ugcobe amalunga ekhansili eza kuba imcebisa kunhlangothi ezitshiyeneyo izikahulumende wakhe e-Presidential Advisory Council. Umongameli Mnangagwa uthi amalunga la wona azincwethi esigabeni ezigoqela amabhizimusi ezokulima lezokwethulwa kwemibiko azamncedisa ukuthuthukisa umnotho welizwe. Ezinye zalezincwethi kuzigaba eseziqanjiwe ngomnumzana Busisa Moyo uTrevor Ncubelo Nkosikazi Lindiwe Sibanda. Asizweni umbono wengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana George Mkhwanazi exoxa lo sithandekile Mhlanga weStudio 7.
Okay.
Belikwazi na ukuthi
lona bekulicebe lihle uma ngabe lokhu bekusenzeka ezweni eligondilewe lezinto zalo zonke ezisendleleni eqondileyo. Uhulumende wezano ekhokhelwa nguMnangagwa eZimbabwe akayilungelanga indlela yokuthi angaza xhashwe ngabantu abanjengabo Trevor Ncube labo bonke ababalisweyo, abantu esibaziyo ukuthi isihlabani lapho emisebenzini yabo kwezokukhipha imibiko kwezamaphephandaba, ngabantu kuphela abahloniphekayo. Kodwa ke ukuthi abahudula abalethe kuye ukuthi bancetsane la imbona zathi kubangcolisa ngoba izani sifike esimeni lapho okungasela sepa engakwazi ukuthi ngayigeza ilungi buye futhi iyamukeleke.
Kodwa sibazwile bekhuluma ukuthi bayabona ukuthi ingxaki ingapi njalo bazazama ukugcwalisa lezo sikhexe ezikuhulumende. Zonke izixwayiso azisoze zizwakale kumongameli.
Ukubeka kahle ukuthi bathi bazogcwalisa isikhexe, izani ifana lomhlathi ovele ungesenawo amazinyo. Ukuthi ungayadinga amazinyo amatsha uthi uzowahloma bese uwathatha lowo mhlathi uhlafuna ngawo ngeke kusebenze. Bonke laba bantu bangabe bekhuluma kahle ngemisebenzi abayiphiwe ngoba bazothola intshontsho, bazohola, bazophiwa imali. Yiyo yodwa into abazoyithola lapho, kodwa akulasizo abazolinika uhulumende kaMnangagwa. Angithi uyayibona lindoda engudokotela yaselipanele uMthuli Ncube, indoda ebihlonipheka mpela, abantu beyibhekele phezulu ukuthi izothi uma ingafika laphana inyathele kulunge yonke into. Bekubona ukuthi kwenzekani ukugatsha oluphethe ukuthuthuka kwezomnotho nemali ngesikhathi engenile kuzofika manje. Uyayibona yini into enhle eguqukile eyenzekile ngaphandle kokuthi yonke into isibole ngamandla umuntu kade lenkomo ezakhe namhlanje sokuthi inkomo yakho isilinganiso sawo silingana lembuzi ngikhuluma into zama RTGS nama US dollar esilinganisweni semarket ukuthi manje sekumi kanjani yikho umbone selethe izim dollar eyiletha ngomnyango wangasese yikho ke labo o Trevor Ncube labo bonke ababaqokiwe bangeniswa kulento bazophuma nabo benuka iphunga lezano ngoba ayikho into enhle engalunga uma isike yaphuza mthombo omunye lezano.
Umnumzana George Mkhwananzi yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7. Umthethwandaba we-Constitutional Court uthi udaba lwendlela unkosikazi Grace Mgabe athola ngayo isicoco se-PhD kumele luthoniswe. Owayengumholi wekolishi le-University of Zimbabwe umnumzana Levi Nyakura weteswa icala lokupha unkosikazi Mgabe isicoco lesi yena engafundanga wafika kusigaba esifaneleyo. Iphepha ndaba likahulumende leThe Herald lithi umahluli uLuke Malaba uthe uNyakura wasebenzisa umthetho ongayisiwo emizameni yokuthi udaba lolu lulahlwe. Umphathintambo wezemali umnumzana Mtholi Ncube uthi imizamo yokuvuselela umnotho welizwe iqhubeka kuhle njalo uZulu kumele akhangelele inguquko enhle ngenyanga kaMfumfu lonyaka. Uncube wethule amazwi la izolo ekhonapha eMelika lapho ahlangane khona lezizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha eMelika. UChris Gande weStudio 7 obesemhlanganweni lo njalo usethulele lolu daba.
Uncube uthe uhulumende uphakathi kohlelo lokubandulula amankampani akhe athiwa ngama-parastatals ngesiNgisi afana leziphala ze-GMB lenkampani yamandla kagetsi eyezesa. Uncube ongafunanga ukuthi amazwi akhe athathwe kumbe ukuthi athathwe umfanekiso kamabonakude uthe amanye amankampani azamanyaniswa ingatsha zawo ukuze asebenze kahle. Uthe uhulumende kakhathazwa izijeziso zenotho ngoba okufunwa ukuthi kwenziwe ukususwa izijeziso lezi okufana lokuhlonitshwa kwelungelo likaZulu lokunye kuvele kuzenziwa. Uncube uthi ilizwe leZimbabwe linothile kakhulu okufunakalayo nje ukuthi kudonswe ndawonye okuyikho osekusenzakala ngoba kule nkulumo zamabandla ezombusazwe achiyeneyo. Izizalwane zeZimbabwe ebezisemhlanganweni lo zisele zilembono ehlukeneyo ngokuthi ilizwe kanti vele liqonda ngapi ngalesi sikhathi. Umnumzana Quiet Ncube ngomunye obesemhlanganweni lo kesizwe imbono yakhe.
Into ekhona ukuthi Zimbabwe abantu sebedubekile kakhulu impilo yabo yonke kakukho kunyaba kwaziyo eZimbabwe ngaphandle kokudubeka. Umuntu osedubeka impilo yakhe wazalelwe kudubekene kunzima ukuthi umguqule abone umehluko kusenzakala empilweni yakhe kalula. Kuzathatha isikhathi. Uhulumende omutsha angithi ukuthi ngiyamsupporta lingangithathi ngenye indlela. But I think we need to give these people a chance.
Unkosazana Pearl Matibe uthi inkulumo kaNcube ibinhle kodwa okusalayo ukuthi kubonakale izithelo zenhlelo zikahulumende ngoba esithi uNcube bezwakala njengomuntu othengisa ubuhle belizwe nje kuphela. Kodwa umnumzana Dan Moyo ophatheke kwezombusazwe uthe uNcube kazange aphendule kuhle imibuzo kade eyibuzwa ngabantu ngoba ubefuna ukuthi kuzwakale sengathi ilizwe lisesimeni esihle wona umnotho ukhanya usiya nganxele.
I think into ezininga zikhulumileyo on paper zisounders izinto ezipromisayo kakhulu. Kodwa ngombono wami lanxa ngisizwa nje from izizalwane zeZimbabwe eziningi, on the ground izinto azikho as indlela engathi uminister uzibeka ngakhona ukuthi into zonke ungathi ziyaphumelela siyaphambili, ngoba okuningi imali emabhenki lokhu ingekho, abantu izimali zabo bakwanisa ukuzi-accessa ngoba yikho cash, akula foreign currency, intengo yezinto sezikhuphukile and sekusiba lama-shortages. And utshilo uminister ukuthi well, because of ama-changes abawenzayo i-inflation ukushuthi ukukhuphuka kwentengo yezinto into abayi-expectayo ukuthi izoqhubeka until maybe ngo-October. Sizoqala ukubona maybe inflation yakhona isisehla. Okungidanisileyo yikuthi uminister ungathi akazange afuna ukuthi aphumele egcekeni ngento ezifana le-corruption. Uzwakale ngathi uyadefenda ukuthi i-corruption ungathi ayivamisanga kakhulu.
Umnumzana Quiet Ncube uthi lanxa umphathintambo uNcube ekhulume ngobuhle belizwe, kunzima ukuthi izalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni afana leMelika zibuyele ekhaya ziyesungula amabhizimusi, ngoba kungela siqiniseko sokuthi amabhizimusi abo awasoze ahuquluzwe.
Uminister of Finance uyawazi umsebenzi wakhe, njalo uyakwazi ukucaculula lokuchasisa ngendlela esobala enza ukuthi lo muntu kazana uyezwa ukuthi ukhuluma ngayo. Yinto engithokozisela kakhulu. Amabala akhe asebenzisayo nanxa ekhuluma ngesikhiwa uyachasisa ukwenzela ukuthi lo muntu kazana nje unkwamba ezwe ukuthi kukhulunywa ngayo. Izimali zivele ezinzima ukuthi uzichasise. I-finance, i-economy, ayisiyo nto elula ongayichasisa obala ngesilungu esaziwa ngumuntu wonke. But uyazama sibili, nami kungundithokozisile.
UNcube utshele lomhlangano ukuthi uhulumende weZimbabwe ulendlela akhulumisana ngazo lohulumende weMelika okokuthi abantu bengayengwa yilokho okulotshwa zintatheli zindaba ezithi akula kuzwana lohulumende kamongameli Donald Trump weMelika leZimbabwe. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.
Go live talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana olwe Women's Round Table. Sixoxa ngelanga labesifazana elinanzwa emhlabeni jikelele kusasa. Lingasithumela inombolo zenu ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Uhulumende weZimbabwe seqhathe enye inkampani yakweMelika ebikwa yilobudlelwano lomongameli walelo lizwe umnumzana Donald Trump ukuze ikhulumisane lohulumende wakhe esule izijeziso zenotho azethesa amalunga ebandla leZANU-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla. LeZimbabwe libhadale inkampani yeBillard Partners imali engange-500,000 ukuze iqhubele umsebenzi. Inyathelo leli liza ngemva kokuqheliswa kwezijeziso zeMelika phezu kwamalunga eZANU-PF ngumongameli Trump kunsukwana ezedluleyo, okuyinto echotozwe kakhulu ngohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo wethule umbiko izolo esola izijeziso zeMelika lezikanye leze-European Union esithi ziphazamisa uzulu weZimbabwe jikelele. Kodwa isikolo someli wemelika eZimbabwe sikulandule lokhu embikweni siwethule namuhla. Sisithi izijeziso lezi ziphazamisa kuphela amalunga ezanu-PF eziwajongileyo angamachumi ayisishiyagalombili lane. Kanye lamankampana lobudlelwano lezanu-PF angamashumi amahlanu lasithupha. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu, lelunga lezanu-PF umnumzana Belief Gawule onguye osungula lingxoxo.
Mina ngilokudana zilokumangalisayo ngibuye njalo ngethuka ukuthi kathi mhlawumbe kathi kubona kuyachiyana yini kumbe mhlawumbe abantu babele izinjongo ezishiyeneyo ngibese ngifithi kona ngigcwalisele ukuthi kodwa kungethusi lokhu ngoba abakwenzayo labo babengabancindezeli bethu la izolo kuthi mhlawumbe lakathi sabasifisele okuhle ngoba nxa ngikhangela mina umntwana ozalwayo namhla ezalwe gijima uzalwa akadodombela acathule abuye ayenze njani azacinise ehamba ehambe bese gijima abantu laba bakhanya kade bejahe kakhulu ngemva komumo esiphume kuyo umumo wombuso lwana oludlulileyo obunzima kakhulu oyiwo kade esithese sikhangele umnankagwa wabuya wenza into enhle umangalisayo ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo kumbali yelizwe lezimbabwe ngitsho la izolo kusese ngo-1980 lakubani kusese izabhu lezanu awuzange kube lokhetho olukhululekileyo kwakule khetho olusabekayo olubi olokuthuselo lokunjani kodwa kathesi namhlanje ngikhuluma nginje ukhetho olukhona olube khona olukhetho olukhokelwe babumnankagwa luyamangalisa kodwa lucine nje soluphe ngungcoliswa ngezinye izinto ngemva kokhetho ukudutyulwa kwabantu lokwana lani okwathi kungaphathelana ngale ukuthi ukhetho luqhutshwe njani kodwa ke ngala mazwe ngawo eBotswana uPresident uMongameli weBotswana ukuthi uthini kangele South Africa uyabuya kade so Ramaphosa uyabuya leqembu liqile iqula lakhe bayasincedisa ukuthi ihlelo lethu lukhambe bayatsho njalo ukuthi ama-sanctions asuswe kanti bona babafuna thina sihlale sihlupheka ngobani bona babafuna ama-sanctions ehlale khona phakathi kwethu thina siyakuzonda kakhulu khona ukuthi abantu bengakuboni ukuthi abantu bayahlupheka kuleli lizwe
ubaba uNdlovu uyakhuluma lapho ubaba uGawule njalo sibone uhulumende kababa uMnankagwa eqhatsha enye inkampani yakwelemelika ukuze imkhulumele lo hulumende kababa uDonald Trump esule izijeziso ubona ephumelela yini khonapho
ngibona ngani ikudlalisa imali kudlalisa ama-resources ukuthi kudinga umuntu ozake asikhulumela lemelika abadala bathi ungathanda ukudinga umthakati kwesinye isikhathi uyagcina umbamba egumeni ubamba unyoko obuthakati yikho lami ngibone ngani umthakathi okhona osilethela ama-sanctions ukhona lapha eZimbabwe yithi ngokwethu abantu beZimbabwe ibandla lezanu-PF uhulumende okhona indaba yama-sanctions ukuze ama-sanctions aphume yikuthi thina sikhangele sibone ukuthi ilungelo loluntu liyaqakathekiswa elizweni kuyazenzakalela kodwa ukuthi ama-sanctions aphume akudingakali ukuthi size sihambe siyeloba siyecela ukuthi kaphume umgabe ephumile esikhundleni sathaba kakhulu sathi umgabe besincindezela kodwa sikhangela abantu asebefile ngemva kokuphuma kukamgabe sokubusa laba abakhona kathe sebebaningi kakhulu sikhangele abemalungelo oluntu sikhangele abamelela izisebenzi sikhangele amalunga ephalamente MDC Alliance asebothiwe avalelwe sikhuluma kanje basesitokisini baningi kakhulu bese siphuma phandle sithi hayi ama-sanctions kaphume bakithi thina silunge kakhulu umthakathi uphakathi eyadini yethu khona lapha emzini wethu kasizilungisise thina ulungelo loluntu kaluhlonitshwe kungenziwa khona lokho ngibona ingazathi mina ama-sanctions azaziphumela wodwa
baba uGawule isigodlo semelika eZimbabwe sethule umbiko namuhla sikulandula ukuthi izijeziso zenotho lezi ziphazamisa uzulu weZimbabwe ijikelele isithi izijeziso lezi ziphazamisa abantu beZANU-PF kuphela bona laba abajeziswayo
into le abayikhulumayo yincwala ngokuthi inqabe sithi bona izithetho lezi ngezikhangela iziphatha amandla zeZANU-PF ngabana ngabona ngabantu abahlala kumbe angikwazi kumbe bahlale esihlengeni solwandle abangayazi impilo yabantu ukuthi abantu bezimbabwe kanjani kufana nomuntu othi yena nxa izulu lisina esiqintini ethi uzathi izulu lina ensimini yakhe kuphela ngabantu abalahlekileyo labo into leyo abayikhulumayo ayisoze iyafikelela umuntu ohlupheka layo ngumuntu ovele nguzulu wonke wezimbabwe bonabo abantu abathi babathagetile bani abahlupheki ngitsho ngamanga lawo ukuthi bayahlupheka kumbe bathini abahluphekayo nguzulu wonke ama-sanctions ahluphe uzulu wonke okhona uwonke wonke wonke lo into mina emangalisayo yikuthi kanti bonabo abantu bona balamehlo anganani ukuthi besuka khona le America amehlo abo bebukhali ayibona isimo lothi lwezimbabwe lapha besehlilwa yikubonwa ngu-Cyril Ramaphosa kambe ukhona upresident omuhle njengo-Cyril Ramaphosa wona ukhona upresident omuhle njengolokuzeni upresident weBotswana amadoda anjenganalani nxa ungazitshela sinjalo ezinto ngamele ukuthi yena upresident ongamqamba kade esonga even uDonald Trump cannot match Cyril Ramaphosa
kuyiphethe baba uNdlovu
singathi thina umgabe wayengcono ngoba ekucineni kwakhe abantu wayengasabahlukuluza ngale ndlela esesibona abantu behlukuluzwa ngayo yikho-ke thina njengebandla le-MDC Alliance sithi thina abatshintshe abaguqule izenzo abantu bezanu-PF ama-sanctions aphume abona muntu owafunayo kodwa ahamba ngezenzo sesiguqule izenzo zethu hathi ngomlomo hathi kuhlabela uRamaphosa kuthiwe muhle kakhulu lathi siyambona muhle mna ngigagwalaye kabe muhle phila kanti wayena angafuni ukuba muhle nje uRamaphosa
umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla le-MDC ubekhuluma endawonye lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule eliZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lamalungelo abesifazana ele-International Women's Day kusasa umphathintambo karhulumente obona ngeendaba zabesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni utshele usithandekile mhlanga westudio 7 ukuthi umkhosi wokunanza leli langa uzaqhutshelwa eGokwe South lapho umsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohati aza kuba engumhlonitshwa
okutsho ukuthi kusasa sine-celebration ye-International Women's Day senzele eGokwe e-GNB Board Center ukuthi ukuthi singose Midlands labanye ukuthi sizocelebrate sidinga sibili ukuthi si-celebrate ayikhona ukuthi sibe sihlala silokhu sikhuluma ngezinto ezimbi ezingenzakaliyo kumbe ezenzakala kubomama khathesi sifuna ukutshintsha abathi ngesilungu i-narrative sesikhulume ngokuhle okwenziwe ngomama kumbe okwenziwa ngomama singathi thina ungazukhangelisise noma singakasitiki khona kodwa sokulabo mama abathize abalamabhizinisi sokulabo mama abathize abakupolitika abangamaminista sokulabo mama abathize abadrive amafemechina amanjinela konke lokhana kumele sikuthathe sokuthaya emgceke abantu sikucelebrate ukuthi hayi silabo mama sebesenza izinto ezinhle ezibukekayo leso kusithi lokhana okubi okokucindezelo okwamarepa okwe-domestic violence sibe sesibambana njengabomama labobaba sibe le strategy yokukucitsha but inyanga le ngeyethu mama ake siduduzeleni sithakazelele okuhle okwenziwa ngomama
yikho lokho eliyabe likukhuluma yini emhlanganweni lowo babe khona besifazana abantu makhaza kumbe kuyabe kulesiphatha amandla kuphela
kuyabe kugcwele ngoba sibize omama bonke kuyabe kule thousands of people but okunye esikwenzileyo ukuthi omama babuye nemisebenzi yabo yezandla so kuyabe kubukiswa imisebenzi yezandla eyenziwa ngomama nalelo langa so iprogram yethu ithi sifike ekuseni lo mhlonitshwa sizabhoda sibone ukuthi omama imithungo yabo izilimo zabo izifuyo zabo konke nje okuhle abakwenzayo azabe bekutshengisela khonapho
Unkosikazi Sthembiso Nyoni ngumphathi ntambo kahulumende obona ngendaba zabesifazana kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.